paga discussion nyaye nyaye dzoteta chishango taura panapa jo I think that's the major thing yekuti ti mobilize the resources to make sure kuti vanhu redwa vaona chikafu I think pa ma resolutions esakabuda that's the major resolution and which I think is a good thing
vagutu murikuona sei musangano
misangano yezano blessing kungovaraidzana kupedza nguva hapana chakabuda uyezve isu vamwe yedu tinogara muno muzimbabwe taimutoziva kuti kungounganawo kwavo vachiri havo vachimwa asi chinobuda chaicho hapana nokuti ukanatsoongorora kana nhasi zvazenge zvonyorwa mumapepa anobudisa navo vezano vana herald nezvatavavaonawo pachivhitivhiti zimbabwe television vakaya mwoyo vachitaura tangoona kuti vangotaura nyaya dzekuti tati social media ngaishandiswe zvakanaka factionalism ngatisaita factionalism ndo maresolution acho tatichiziva kuti chinobudapo hapana nyaya iripo ndeyekuti munyika mune zhara blessing pari zvino tine vanhu vanokwanisa kusvika muchirungu tokuti 3 million people vakatarisana nezhara inosyisa hurumende haisati yatombobuda pachena kuti vataita sei takatongonzwawo zuru riyapotaurwa naambassador wekueuropean union vakuti taunganidzawo mari inokwanisa kuita $60 million ndo yataakushandisa kuti titenge chikafu tipe vanhu vaakuziya hurumende pachayo kunyanyanyanya zano yacho kuti itipe mafiga kuti chayarunga ndechipi tangohakuti hanzi vamugaba vakati tichaona zvetichaita hazvina zvazvinoreva nokuti kungovaraidzana hapana kunatsoku cheka kuti zvavachaita zvacho ndezvipi
vamangwana munotendera nazvo here kuti hurumende yezanu p f hapana chairi kuita
hurumende inotungamirwa nezanu p f iri kuita zvikukutu kuti vanhu vasafa nezvara munotarisa munoona kuti svondo rapera iro president vakadeclare state of national disaster nenyaya yezvara iyoyi mazuva maviri apfuura vamunangagwa vakaunganidza mastakeholders kurola out program yekuraisa mari yekufidza vanhu saka mikomondera yakutopinda mumaraini zvichitaura kudaio kune kubva kunana Mexico Brazil South America kune chibage chakauya kune chikuuya chikuuya chibage chiri kubva kuukraine kune chibage chiri kubva basically kueastern Europe
vagutu pane imwe nyaya yakataurwawo kuti taakugadzirisana mubato rezanu p f vanhu vasarwe pasocial media muri kuona sei
izvo zvezanu zvotoda mwari pache zvavo kuti vagadzirise blessing nokuti ukaona kutukana kunoita varume vakuru nevakadzi vakuru vabvezera vachena musoro vachitukana mumapepa vachitukana pasocial media panana Twitter pai dzimwe nguva unombotiko mhepo iyi yabvenepiko zanu pevha ranguva zuru rakapinda nyoka hapasisina yaparara
vamangwana
vagutu vagutu vanotaura on behalf of mbc zvavava kutaura zvokwava kunanavira uko vakuenda maofside kuda kutaura zvezanu p f kana vachida kadhi ndinogona kuvatengesera kana tavatengesera
kadhi rezanu mashures
tinokupai mukoma hapana problem tinokupai chaurura ndinotokubhadharira ini chiripo ndechokuti zvamunoona nokufungidzira ndo zvamunofungidzira vanhu vamakaona vashoma vakatongoungana ivo vaivaya vakawanda kudarika vanhu vanovhotera mbc
petai zvenyu sezvo tatanga navamangwana ngatipedze navagutu vagutu vamangwana vari kuti tichikota mazwi amai mahoka musataurezve kwamusina kuswera
apa pandaandangobvunza kuti munozviona sei regai taure kuti isu mdc inonzi yapararira tiri kose kose